Pakashanyira Studio 7 munzvimbo yeHwange National Park neZuro takaona mitumbi yakawanda yenzou dzakafa nekuda kwekushaya chikafu nemvura zvakakwana izvo zviri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwakaita mvura mune dzimwe nzvimbo gore rino. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati Nashe Farao vakaudza Studio 7 kuti pane nzou makumi masere neshanu dzakafa kubva mumwedzi waGunyana uye kusvika pari zvino pane nzou dzinopfuura mazana maviri dzafa gore rino nekuda kwenzara. Vafarao vati kunze kwenzara chimwe chinhu chiri kuita kuti nzou dzife inyaya yekuti dzawandisa izvo zvave kukonzera kuti chikafu chadzo nemvura zvive zvishoma. Vachitiwo pakasatorwa matanho ekuti dambudziko rekuti nzou idzi dzitapudzwe pane dambudziko guru rekuti dzimwe nzou nedzimwewo mhuka dzichafa.
Mhuka nekuwandisa kwadzaita mupaka hamuna chikafu hamuna mvura. Tinondoziva mamerero ekunze ari kuramba achishanduka gore negore. Tiri muna November mwedzi wambudzi, tato pakati pemwedzi wambudzi mvura isati yanaya. Zvinhu zvisingasoitiki makore ese kuno kuwanga kuna mvura. Saka mamiriro ekunze ari kuchinja. Zvinoitawo zvakare kuti mhuka idzi dzakuenda munogara vanhu. Padzinopinda munogara vanhu dzinotsvaka mvura dzitsvaka chikafu. Mukutsvaka mvura nechikafu dzinonge dzakuuraya vanhu dzakukuwadza vanhu.
Panodya nzou imwe chete inonzi inoda chikafu chinosvika makirogiramu anopfuura mazana mashanu uye inodawo mvura inopfuura marita mazana maviri. Pari zvino veZimParks vanoti munzvimbo umu mave nenzou dzinopfuura zviuru makumi mana nezvishanu. Vamwe vanorwira kodzero dzemhuka vanoti mafigiro anopiwa neveZimParks ndeyekunyepa vachiti vanoita izvi senzira yekuda kuti vawane rutsigiro rwekuti vagokwanisa kutengesa nzou. Valene Nchisaira vesangano reAdvocates for Earth vanobvuma kuti nzou nedzimwe mhuka zviri kushaya mvura nechikafu chakakwana asi ndemumwe weavo vane maonero ekuti veZimParks havazi kubuda pachena.
Pane masangano mazhinji anosanganisa Sea Advocates for Earth and National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vanoona nezvekusaitirwa utsinye kwemhuka vari kutaura kutoti dzimwe nguva maitiro avari kuita haana kujeka. Saka zvinova zvinokanganisa mhuka dzedu kuti mabatiro anoita mhuka anofanira kuva akajeka kuti vanhu vanokwanisa kuva neaccess kana kuti kukwanisa kupindavo vanhu vanoona nekodzero dzemhuka vachiona kuti mhuka dziri kubatwa sei, vachiona kuti zvii zviri kunetsa pamhuka, vachiona kutoti uwandu hwemhuka hwakamira sei.
Vachisaira vanoti semaonero avo chimwe chinhu chiri kukonzera matambudziko enzara kumhuka munzvimbo yakaita seHwange National Park inyaya yekuti hurumende iri kubvumidza vanhu kuita zvinhu zvakadai sezvezvicherwa izvo vanoti hazvifanirwe kuitwa munzvimbo yakadai.
Pari zvino sesangano tirikati ndori necomplaint yatakatowana kubva kune community parimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru atoti magrazing areas pachirungu. Saka ya nyaya dzeswari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Wangiko.
Asi vafarao vanoti vanoshushikana nemaonero evarwiri vekodzero dzemhuka avo vanoti havazi kuda kutambira chokwadi chekuti nzou nedzimwe mhuka dziri kuwanda nekuda kwebasa rakanaka riri kuitwa nebazi ravo. Vachitiwo bazi iri rinoshanda zviri pachena uye misiwo yaro yakavhurika kune vose vanoda kuziva mamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzinochengeterwa mhuka.
Huyaiwo muone muzvinzwe vanhu ngavasataura vari kumaofisi kunenge kuchitonhorera vari kunana South Africa kana kunana Harare. Ngavauye kuno kune vanhu varicho vari kunenhamo vavataurire nhamo dzavari kusangana nadzo, kwete kuti vanotaurira zvekuita vanonga vachindopopota mazodai mhuka zvekunyepa dai zviri zvechokwadi taiti pamwe tiri kubatsirana zvakanaka. Vari kwavari, vari kuLondon, vari kuCopenhagen, vari kunyu, ngavauye vaone magariro ari kuita vanhu nokuti vanhu ava ndo vanogara padhuze nemhuka.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Botswana dzinoti dzinoda kuti sangano repasi rose reConvention on the International Trade in Endangered Species CITES ribvumidze kuti dzitengese nzou dzadzo sezvo mhuka idzi dzawandisa izvo zvave kupa matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira kuurayiwa kwevanhu nemhuka idzi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakaurayiwa nenzou munyika gore rino chete. Pamusangano weCITES wakaitwa kuGeneva kuSwitzerland munanyamavhuvhu sangano iri rakaramba chikumbiro chekuti mutemo unorambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvimwe zvakadaro ubviswe. Mukuru wesangano reSafari Operators Association of Zimbabwe vaEmmanuel Fundira vanoti zvakakosha kuti CITES pamwe nevarwiri vekodzero dzemhuka vanzwisise matambudziko akatarisana neZimbabwe nedzimwe nyika nekuda kwekuwanda kwenzou munyika idzi.
Mhuka idzi zvoda kuti dzibatsire upenyu hwevanhu vanogara padhuze nemhuka. Kana uchifunga chaizvo, uine zvirimwa zvako zviri kukonzereswa nekuparadzwa nemhuka idzi. Tikitarisirawo kuti iwe uwanewo chikamu muupenyu hwako nemhuka dzacho naidzo kuti uramba ukadzichengetedza. Tikasakupa chikamu chekuti uwane chekuitika chinokubatsira muupenyu hwako, zvinoreva kuti mhuka idzi unodzina sedzisina basa, hauzokwanisi kudzichengetedza nekuti dzinenge dzisina chiwaniso mauri.
Kurukota rezvemamiriro ekunze nekushanyirana vanqovi Zita Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza zvese zvainogona ichishanda pamwe nedzimwe nyika kuti sangano resaiti zvive nemaonero matsva. Asi vatiwo vanogona kutora danho rinonzi reservation iro rinoita kuti vambokwanisa kutengesa nzou kune dzimwe nyika dziri musaitis dzinenge dzatorawo danho rimwe chete. Wange National Park yakavhurwa mugore ra1928 uye ndiyo nzvimbo huru inochengeterwa mhuka dzemusango dzakasiyana siyana munyika. Yakakura zvinopfuura 14,000 square kilometers uye payakagadzirwa yainzi inokwanisa kuve nenzou dzinosvika zviuru zviviri chete. Ndakamirira Studio 7 kuwange National Park, ndini Taura Ishava.